Ini ndini jonga kande miyeri nchiti eno imusore na uza nasi chishanu gumiguru 6, 2017. Mutewezeri womutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoramba vakamira nemashoko avo ekuti vakaisirwa muchetura semaonero akaita chiremba vavo, ukuwo mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vachitiwo vari kupumwa uroyi wekuda kuuraya vaMnangagwa avo vanoti mushandi wemurume wavo, zviri kuonekwa nevakawanda sekunge amai Mugabe vave kutora Zimbabwe sekambani yavo. Mapurisa anorambidza bato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai kuita musangano waro kumashanaland west wekudzidzisa vatsigiri webato iri chirongwa chekunyoresa kuvhota. Panguva iyo mapurisa anosiya musangano wavamugabe nevechidiki vebato ravo rezano PF uchienderera mberi mangwana kumuzinda webato iri muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine vabereki vakaberekerwa kunze kwenyika zvosvisvikana nemashoko egurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo, avakati vanhu ava havabvumirwe kuvhota munyika kana vasina kutora mhiko yekuti havasisinei nekunyika dzakaberekerwa vabereki vavo, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi zviri kutyora kodzero dzevanhu zviri mubumbiro remitemo yenyika. Vari pamudyandigere vochema-chema neurongwa hutsva hwavari kushandisa pakutora mari dzavo dzepenjeni, vachiti makadhi avari kushandisa kutora mari kumabhanga ari kubhadhariswa mutero, izvo zviri kuita kuti vasare vaine mari shoma. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa kunetsana kuri kuitika muzano PF, uko kwasiya bato iri risina kumira zvakanaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarirewo paFacebook page yedu.